kuzanopevha hakuna mutemo. Mutemo uriko chete ndewekuti kunoitwa zvinodiwa navamukabi. Asi chandingada kuti nditaurire vanhu vanyatsonzwisa ndechekuti pakutadza kuti vakwanise kudoma vatevedzeri vavo, vamugabe vaingotaridza pachokwadi kuti vaneta havana chitsotso chavanoda kutamba. Munhu atokura kuti zvino kuti afunge zvinomutorera nguva, havachashandi mashandiro anoita vanhu vazhinji zvokufunga kuti kana masangana for 3 days muti zvamungaita pa3 days vamugabe vangashanda nepesi iyoyo. Havasi kuzvikwanisa. Saka zvinotaridza munhu asichakwanisa kutungamirira kana chinhu. Nyika havangachaikwanisi. Saka zvandingataura ndezvekuti kunetseka kwavo kwebasa nemunhu akura. Asi kana uri mutemo wezano uri pachena, mutemo wavo unoti iwo vaifanira kuzviita pacongress ipapo. Asi havana kuzviita. Hapana zvimwe zvemutemo wezano zvakatevedzwa ipapo pacongress iyoyo.
Tichitarisawo nemaitikiro akaita nyaya iwayo, tichibatanidza ZANU PF nekuhurumende, ramangwana ramai mujuru rakamira sei?
Ramangwana ramai mujuru riri paviri. Chekutanga munotarisa pazviya zvekuti politics, vakatorambwa nezanu PF pakutorambwa necongress yavo nezviri kuitika izvozvo. Saka sekuti congress yezano yakapera, kutaura kuti mai mujuru havachisiri memba yecentral committee uye havachisiri vice president. Saka zvakapera kazvo vice president wezano PF. Pau vice president yenyika vakasarudzwa navamugabe. Saka vamugabe ndivo vanokwanisa kuvasarudza kana kuvabvisa pachikara. Kune vamwe vairi kuverenga bumbiro remutemo vachiti mune section iripo yavari kutarisa nefection 97 inoti vice president haakwanisi kudzingwa andobviswa neparliament. Iye section iyoyo haisati yaakutanga kushanda, inozoshanda 10 years kubva pakapinda bumbiro. Inoshanda kuna vice president anenge asarudzwa napresident pamwe chete, inonzi muchirungu running mate. Saka mai mujuru vakaita vice president kubudikidza nevamugabe. Havakwanisi kuramba varipo kudai nyange bumbiro remutemo raitaura izvozvo zvotaurwa izvozvo. Hazvinganyanyotaura chinhu kuti muti munhu akasarudzwa nemunhu aregedzwe kubviswa. Saka zvamai mujuru ngatingoti zvapera.
Asi vangakwaniso here kuramba kusiya chigaro kana vakanga vabviswa navamugabe?
Havakwanisi kuramba kubva pachigaro. Pachigaro hapagarwi, panga pachigaro hakupi. Handiti vanoshandira maofisi ehurumende here imi ruku nemunhu mutapo? Vanopapinda seiko pageti? Kana vakatadza kutopinda kuenda pacongress yezano PF, vanozopinda muofisi. Chaanokwanisa kurambirapo ndechekugara kumba kwavo ndiri vice president. Vice president anoripota kuna president, anopuwa mabasa futi napresident pamutemo wenyika. Saka iyi ingamubvunze vanhu vanongoshaya zvokutaura. Havachakwanisi kuita vice president pamafacts. Asi pamutemo vanokwanisa kuendawo kudare redzimhosva izvi kumacourt. But macourt haakwanisi kuti ndivo vice president. Munoziva kuti kudai kuri kuemployment, mushandi akadzingwa zvisiri pamutemo, haakwanisi kumanikidza inonzi reinstatement. Chandingataura ndechekuti asi vamugabe vakafa nhasi kana vakafa before vaanaunza vice president, mai mujuru ndovanoita president.